Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechipiri Nyamavhuvhu 18, 2020. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvino izviri muchirongwa chanhasi. Vanhu vafane chirwere checovid-19 muZimbabwe vave 135. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nhasi vanotarisirwa kupa mhinduro yavo kugwaro rakanyorwa nemabhishopu ekereke yeCatholic. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vafa nechirwere checovid-19 muZimbabwe vave 135, zvichitevera kufa kwevanhu vatatu nezuro. Vanhu vabatwa nechirwere checovid-19 muZimbabwe vave 5,308. Nezuro vanhu vanoita 47 vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe. Pavanhu ava 42 vakatapurirwa chirwere ichi muZimbabwe. Vamwe vashanu vakadzoka kubva kuSouth Africa. MuHarare ndimo mune vanhu vakawandisa vafa nechirwere ichi vanosvika 71. Bulawayo ndiyo inotevera nevanhu 28 vafa nechirwere ichi. Kusvika pari zvino dunhu remasvingo ndiro chete risina kana munhu mumwe chete zvake ati afa nechirwere ichi. Vapora munyika vanoita 3,848. Nyori mukuru webasi rezvekubudiswa kwemashoko vaNick Mangwana vati mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vachapindura zvakadzama tsamba yakanyorwa nesangano remabhishopu ekereke yeRoma reZimbabwe Catholic Bishops Conference vachiti hurumende igadzirise nyaya dziri kunetsa munyika. VaMangwana vanyora padande mutande ravo reTwitter vachizivisa nezvedano iri mushure mekunge vanhu vakawanda pamwe nevemasangano akasiyana-siyana vanyunyuta nemashoko akabudiswa naivo vaMangwana pamwe negurukota rezvekubudiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vachipindura tsamba yemabhishopu iyi. Mukusangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum Dr. Musa Kika vanoti sangano ravo riri kutsigira zvakataurwa nemabhishopi. Ngatinzwei vachitsanangura murukuro vaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Sesangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum tinowirirana zvizere nemashoko aburitswa neZimbabwe Catholic Bishops Conference. Mashoko awa ari kutsinira zvinhu zviri kutaurwa nevana vese vemuZimbabwe maererano nematambudziko avari kusangana nawo. Hapana chitsva chiri mutsamba yeZimbabwe Catholic Bishops Conference. Sevafundisi munyika zvavakaita ndo zvinotarisirwa kuti vange vachisimudza mazwi avo vachitaura kana munyika muri kuitwa zvinhu zvisina kufanira maererano nekubatwa kwezvizvarwa zvemuZimbabwe. Mutsamba imomo mafata vakataura nyaya yecorruption, vakataura nyaya yekumbunyikidzwa kwevanhu kodzero dzavo, vakataura nyaya yekusungwa kwevanhu vanenge vaburitsa pfungwa dzavo maererano nezviri kuitika munyika. Izvi ndizvo zvinhu zvatagara tichitaura isu sesangano kuti zviri kuitika munyika. Mamwe masangano zvekare ndo zvinhu zvavagara vachitaura kuti munyika ndo zviri kuitika ende hazvina kumira zvakanaka. Saka tinofara kana tichiona makereke vachiona maitikiro ari kuita zvinhu zvisina kunaka vozvitaura.
Takaonawo hurumende ichipindura kuburikidza negurukota rezvekuburiswa kwemashoko amai Mwenika Mutsvangwa pamwe chete nemunyori mukuru mubazi rezvekuburiswa kwemashoko vaNick Mangwana. Hamusi kugutsikana here nemhinduro idzodzo?
Taona zvedu hurumende ichipindura kuburikidza naminister of information pamwe chete nasecretary of information. Mhinduro dzavo hadzina kutishamisa asi mhinduro dzisina kutifadza. Tagara tichiona masvondo nemazuva aperawa hurumende ichiramba kuti munyika hamuna zvinhu zvakadaro zviri kuitika. Asi takanyanya kutibata matauriro akaitwa mashoko acho akaburitswa naminister of information pamwe chete nasecretary. Aiva mashoko asina kunaka, mashoko kuita sekunge mafata nemakereke havana mvumo yekuti vange vachitaura pamusoro pezviri kuitika munyika muno. Asi handizvo, bumbiro remutemo rinochengetedza kodzero dzemafata kana ani nani zvake kuti anga achitaura zviri mupfungwa dzake maonero aari kuita. Idzi ikodzero dzine vanhu vese, hapana kuti nekuti uyu ndifata haachabvumizwa kutaura.
Zvii zvamunotarisira kubva kumutungamiri wenyika pamhinduro yavo iri kutarisirwa iyoyi?
Tinotarisira kuti kana mutungamiri venyika vachipa mhinduro kutsamba yakanyorwa neveZimbabwe Catholic Bishops Conference, tinotarisira kuti vachange vachitaura zvisina kufanana nezvakataurwa naminister of information pamwe chete nasecretary of information, anove mashoko akakonzeresa kunyunyuta munyika mose. Tinotarisira kuti semukuru wenyika vachauya vachitaura kuti zvakataurwa naminister wavo handiyo mhinduro yehurumende. Tinotarisira kuti president vachauya vachipa mhinduro kwayo inopindura mongo wetsamba yakanyorwa nemaCatholic bishops. Tinoona minister of information pamwe chete nasecretary vachive ivo vanoataka mabishop kunze kwekunge vange vachitaura nezvemongo uri munyaya yakasimudzwa nemafata. So tinotarisira kuti president vachauya vachitaura kuti minister wavo akakanganisa mapinduriro aakaita haasiriwo. Totangira ipapo kuva nehurukuro yechokwadi maererano nezvinhu zviri kuitika munyika medu.
Avo vange vari mukuru weZimbabwe Human Rights NGO Forum Dr. Musa Kika vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Chitevera kupera kwemusangano wevatungamiri venyika dzeSADC pasina zvataurwa pamusoro pezviri kunetsa muZimbabwe, bato guru rinopikisa reMDC Alliance rinoti zvinovashamisa kuti vatungamiri veSADC vakatadza kukurukura pamusoro pezvinhu zviri kunetsa muZimbabwe. Kunyange hazvo mutungamiri weSouth Africa Cyril Ramaphosa vakaona zvakakodzera kutuma nhumwa dzavo kuZimbabwe kunoita hurukuro pamusoro penyaya iyi. Vanoona nezvekudzidzana nezvekunze mubato reMDC Alliance amai Gladys Shochayo vaudza Studio 7 kuti bato ravo richaramba richiedza kuita hurukuro neSADC pamwe chete nevatungamiri venyika dziri musangano iri kusvika nyaya yeZimbabwe yagadziriswa.
Bato reNDC Alliance raona communique yabuditswa mushure mokunge kwaitwa SADC summit. Communique haina kutaura nezveZimbabwe nedambudziko ranetsa muZimbabwe, nyaya yemahuman rights abuses, nyaya yepolitical crisis iyo inova nyaya yakatumirwa nhumwe nava president Cyril Ramaphosa kuti vauye kuno vataure nemastakeholders emuno muZimbabwe vanzwisise kuti dambudziko iri ropedzwa sei.
Imimi seMDC Alliance manga makatarisirei?
Tanga takatarisirawo kuti SADC ichataura something pamusoro pe crisis yemuZimbabwe, asi toona kuti hapana chataurwa communique iyi. Tinongoramba tichitarisira kuti SADC ramba ichitarisa dambudziko remuZimbabwe. Ndofunga tinoziva kuti vamunangagwa ndo vakanga vari chiyewe organ on politics, defense and security, inova organ inofanira kutarisa nyaya dzerunyararo muregion. Saka iko zvino tiri kuziva kuti vamasisi president Masisi vekuBotswana ndo vava chairperson, uyezve president Cyril Ramaphosa vava deputy chairperson weorgan.
Tatarisa mabudiro aita zvinhu, muchaita sei nenyaya iyi?
Tichangoramba tichinoka pamadhozi eSADC kuti vanzwisise dambudziko riri muZimbabwe uyezve vaite intervene nekuti SADC ya protocol on politics, defense and security inopawo matanho anogona kutorwa nemaregional bodies nesadac kuti ibatsire Zimbabwe kupedza the political crisis iri munyika. Tichidododza ticharamba tichigogodza kusadac kuti itibatsire semaZimbabwe.
Avo vange vari munyori weMDC Alliance munyaya dzezvekudyidzana nedzimwe nyika, amai Gladys Lwachayo vari parunare kuHarare neStudio 7. Asi sachigaro webato reZANU PF muNorth America vaRegis Charumbira vanoti SADC haina kukurukura pamusoro peZimbabwe nekuti muZimbabwe hamuna dambudziko.
Makurukota akatumwa navaRamaphosa haana kutumwa kuzoona mapato tikati mapato anoonekwa nezvekutongwa kwenyika muZimbabwe kana toti other political parties vakatumwa specifically kuzogara pasi naPresident wenyika yeZimbabwe Comrade Edi Mnangagwa uye zvavakanga vafambira ndokusaka makaona kuti vamakamera vakadzingwa kunzi ngavabude nokuti zvavakanga vafambira zvazvisinei nezviri kuitika muZimbabwe. Zvavakanga vafambira ndedzimwe nyaya dzokuti iwo President Edi Mnangagwa kana vakazowana mukana vachakuudzai kuti iyi ndo meeting yataka taita ndo zvataikurukura ndo hurukuro yataiita. Hurukuro yacho yanga isinei nesituation iri muZimbabwe, yanga isinei nokusungwa kakaita vana hope weo vanotengesa nyika neMDC vaya vanongoukura vaya vaya. Zvazvisinei neizvozvo zvose izvozvo haisiyo yanga iri agenda yehurukuro yakadi yakaitwa nemakurukota akatumwa navaRamaphosa kuzoona President.
Vacharumbira, SADC iri kushorwa kuti haina kukurukura nyaya yeZimbabwe pamusangano wayo uchangopera, munoti?
Nyaya iripo ndeyekuti kuZimbabwe hakuna situation. Situation iri kuZimbabwe iriko mumunjere MDC nemamwe political parties nevanda kuinsaita neAmerican embassy neAmerica yacho munjere dzavo vanhu ivavo ndo situation iri kuitika kuZimbabwe. Asi on the ground muZimbabwe hamuna situation yokuti ingana kuti itaugwe kupi. SADC ndo vakavakidzana neZimbabwe, vanotoziva zviri kuitika kuZimbabwe kudarika dzimwe nyika dzose, vanotoziva kuti zviri kuitika kuZimbabwe kudarika even mamwe mapato epolitics political parties arimo muZimbabwe. Ndo saka isiri issue kuSADC. SADC yakatotenda President wenyika yeZimbabwe kuti tinoda kutendai nokuti makaita kuti muZimbabwe munge mune muAfrica muSADC munge mune peace nestability. Instead yokuti vataure kuti kune maproblem Africa muSADC, vakatotenda President weZimbabwe kuti
bato reMDC Alliance rinoti ZANU PF iri kushandisa nyaya yeCOVID-19 mukudzvanyurira vanhu.
Nyaya iripo vahwandendo yekuti government yedu haisi kuviolata any human rights kana nokuinforsa kwavari kuita mitemo yekuti kukuri kuitwe makefyu nenyaya yecovid. Tiri kuona izvezvizvi kuti muZimbabwe vanhu vavakufa necovid vawanda basi ende vari kuwanda bekozi takambovhura futi paya vee vamwe vari kubva kunana South Africa vachipinda vachisimagila mizvitunha nekusimagila vachitiza mabhodha vachipinda nepasina mabhodha vachipinda muZimbabwe vachiunza covid iri kuuya ichiuraya vanhu vakawanda muZimbabwe. Ndo zviri kuitika iko zvino. Saka isi tiri kuti government yeZimbabwe inolidhwa naComrade Edi Mnangagwa hapana pairi kumbunyikidza vanhu.
Avo vange vari sachigaro webato reZANU PF muNorth America vaRegis Charumbira vari parunare kuCanada neStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Zim Live inoti mangwana vaMnangagwa vachapa mhinduro yavo kugwaro rakanyorwa nemabhishopu ekereke yeCatholic reZimbabwe Catholic Bishops Conference rinoshora kutyorwa kwekodzero dzevanhu munyika. Zvichinzi mutungamiri wekereke Pope Francis vakatuma mumiriri wavo muZimbabwe kunoona Archbishop Robert Ndlovu mushure mokunzwa kuti vakatukwa negurukota rezvokubudiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa. MuDaily News vaimbove mukuru wevechidiki muZANU PF vaGodfrey Senengamo vanoti vaEmerson Mnangagwa vakatarisana nekuratidzira kwakaipa. VaSenengamo vanoti vakuru vazhinji mubato reZANU PF havachatsigiri vaMnangagwa. Newsday rinoti masabhuku matanhatu ekuhurungwe vakabviswa pazvidzimbo zvavo zvichinzi vakange varamba kutsigira vaKeith Guja vaidiwa nebato reZANU-PF musarudzo dzemuna 2015. VaGuja vakashaya mwedzi wapfuura chikunguru. Herald rinoti makanzura matanhatu ebato reMDC Alliance muguta reHarare akasungwa nezuro vachipomerwa mhosva yeuori. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Makadiko ku Studio 7. Studio 7 anasisiso anasisimavhie atichakwanisi kumubata ba makachinja pamama masaisai tikumira kuti mutitaurirewo mutitumidziro pemaku shanisira Studio 7 yenyu kunoku atichanzwi mashoko atichanzwa kunoku ndiri kunoku kuMozambique kunoku ndinoteerera chaizvo Studio 7 but mazuvano andichazwi Studio 7 ngenyaya yekuti makachinja masaisai tirikumbira kuti mutitaurire kuti yakuba kwa papi Studio 7 iyo because pita ibatira kare haichabudi.
Ini ndinoitwa Abigail Toringepe. Dai Mwari apindirawo mhuri yeZimbabwe inopera nekufa kudai. Zvinorwadza zvakanyanya kuti ungoona ropa richideuka. Hanzi hakuna chisingaperi nemunamato yedu yatonamata. Vachazviona vega kuti munamato yedu inori inoshanda. Varegei vakadaro ndozvazvinoita kana munhu achidya achiguta kuZANU-PF tichitambura tinodawo kugara munyika yedu asinei kuda kwekuti nyika yedu haina kumira zvakanaka ngaichishayiwa mari muchirega kuuraya vanhu kuti mapurisa acho achishandisa chisimba nemasoja acho kusangana nemupurisa unongorohwa kutorwa mari inyika here iyoyo pasina mari ndipe mari pasina mari handikuregedzi zvakanaka here izvozvo munyika yedu yeZimbabwe.
Mangwanana akanaka vashamarari veStudio 7. Mangwanana akanaka vateereri veStudio 7. Zita nditimo game changer ndiri kuJohannesburg. Vana veZimbabwe ngati enough is enough ZANU-PF. Zvakwana tatambudzwa nguva yakwana. Enough is enough kuna Dagi. Dagi tatambura nguva yakwana. Kureva Monzora tatambura nguva yakwana. Kuramba tichishungurudzwa nemi hatichadi. Unozvitiwo unoziva mutemo asi unoda kutiimpozi unoda kuimpoza vanhu kutisira vako vaunoda vatisina kuvhotera vatoda kuona kuti vanhu ivavo vauchaisa iwewo vachauya sei kwatiri vachasvika sei kwatiri. Enough is enough Dagi. Zvavakaita zvakwana Dagi. Damage yavapa kuvanhu veZimbabwe yakura saka tauti enough is enough. Vanhu vako vanoda kutisira ivavo amene kuvaanenge vachimiririra isu kana vati unoziva mutemo sezvekutaura kwavakaita paStudio 7 unoziva mutemo iwewe kana wakuisa vanhu vako ivavo uvaise chizatoda by election hatidi kuzomirirwa nemunhu watisina kusarudza. No, hatidi izvozvo. Toda kumirirwa nemunhu watazvisira tega wotoudza zeki yako kuti toda by election not uchatisira vanhu. No.
Hello paStudio 7. Ndiri kutaura ndiri pano paShabhani. Ndichida kutaura pamusoro pano paNgonzora. Ngonzora munhu akaita godo. Akaona kuti Nero akatora mwoyo yevana veZimbabwe. Iye chakanga achida hakusi kuti vana veZimbabwe vagare zvakanaka munyika, asi kuti akanga ane chikuda kuti iye awane chigaro adle mari. Asi paakaona kuti akundikana ndobva akatsvaga nzira dzokuti abatane nevanhu vakaipa vavengi vedu vemakore ose. Asi chandoda kutaura ndechekuti ngaazive kuti 2023 iri kusvika. Izvozvo zvose zvaari kuita hazvishanduri muye vana veZimbabwe. Hazviite kuti muye vana veZimbabwe ichinje imude iye. Iye hatodiwi. Uyezve chaari kuita izvezvi ndechekuti akutomaketera uyo watinoda anodiwa neruzhinji. Vari kutomukambenera izvezvi iye akanyarara. Saka ndinoti aiwa ngavarambe vachimukambenera ngavarambe vachimuitira basa iye akanyarara. Munguva yekuvhota ichasvika tichaona chawira tsimbonondowe. Chavachaita chaite kupedzisira vasingachawirirani ikoko vari kuita nokuti vakaipa nguva zhinji vanogona kuwirana nguva dikidiki asi pakupedzisira vachizokukonani.
Mavadiko vashamarari veStudio 7 nevateereri veStudio 7, ndoda kutaurawo nyaya yamunangagwa yekudzivirira avo vakauya kuzoyananisa vamunangagwa nemamwe mapato. Inini ndinofara chaizvo nezvakaitwa naamunangagwa nekurambidza mamapato kuti vasangane nenhuma nenhume idzi dzakabva kuSouth Africa. Ini ndichafara kwangu ndekekuti nhume dzekuSouth Africa idzi imamuonawo here kuti ivo vamunangagwa vakabva varakidza picture yavo mhinduro vakatoipa kudhara kune nhume idzi dzekuSouth Africa kuti vamunangagwa vanotonga nebheura vanhu musatsamwe zveine zvakaitwa namunangagwa. Tifarai nokuti taisaimaona nyika dzese dzaona kuti amunangagwa vanotonga nebheura. Kuramba kwavo kwese kwavanga vachiita zvinhu zvavanoramba zviya zviya ana mutodi vana matandadanda vachingoshamata vakatoragidza picture yavo kudhara kuti ndo zvatinoita muno muZimbabwe ndo zvazviri. Saka ini handioni kuipa kwavo handimbotsamwa. Izvozvi nyika dzese dzazviona manje kuti havasi kunyeperwa. Ndo matongera avo iwayo ekutonga nebheura. Ndatenda zvangu.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika.
Kwazwai, muri yeZimbabwe. Tinokokai kuti mupinde muchirongwa chedu chevechidiki cheThe Connection, nasi manheru na8pm. Nasi muchirongwa tiri kutarisa nyaya yezvokuparira zvakanyanya kuita chirwere checoronavirus munyika, icho chauraya vanhu vanodarika 130. Tiri kubata zvekare nyaya yezvokumbunyikidzwa kwekodzero dzevatapi venhau kunonzi kuri kuitika munyika. Muri yeZimbabwe, musakanga nokuteerera chirongwa ichi pano paStudio 7 nasi manheru na8pm. Muineni Mike Hove.
Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Musangano wekudoma zviri pamutemo vachamirira bato remaDemocrats musarudzo dzemutungamiri wenyika watanga maawa mashomanana apfuura. VaJoe Biden vakadoma amai Kamala Harris zvomutevedzeri wavo, izvo zvichatsinirwa nenhengo dzebato iri pamusangano uyu uyo uchapera nemusi wechina. Vachataura pamusangano uyu zuva ranhasi vanosanganisa Senator Amy Klobuchar, vaimbove gavhuna wedunhu reOhio asi vari vebato reRepublican Party, vaJohn Kasich, gavhuna wedunhu reNew York vaAndrew Cuomo, vaBernie Sanders nevamwe. Vachapedzisira kutaura pazuva rekutanga kwemusangano iri ndiamai Michelle Obama. Mushure mekudomwa zviri pamutemo svondo rino, vaBiden vachazokwikwidzana nemutungamiri wenyika vaDonald Trump vebato reRepublican.
Convention yemaDemocrats, chirongwa chinoitika every 4 years, makore mana oga oga pavanenge vakusarudza anenge achikwikwidza kuva president. Vanoita ivo convention yavo inova inounganidza mapato akawanda, magroups anosapota ivo maDemocrats, zvichibvira muma vane madifferent caucuses avanenge vachiita. Asi chinonyanya kuva chatingati choji highlight inozogumisidza iyo nokugamuchira kwa akasarudzwa nemaDemocrats kuti anenge achiaccepta nomination yokuti izvo ndiye achamiririra bato.
Vasati vatambira kudomwa kwavo nemaDemocrats, chimwe chinenge chichitika chii uye zvinenge zvine basa rei?
Pane zvinhu zvakawanda zvinoitika. Vane ndingati saizvozvi kubvira nhasi kuma12 zvichienderera mberi kusvika manheri kusvika kuma11 panenge paine zviitiko zvakawanda zvakasiyana siyana zvinenge zvichiitika. Kune mapato akaita seve aya vanoti LGBTQ, avo vanosapota maDemocrats, vanenge vachiitawo musangano yavo. Saka zvinosiyana siyana, maAfrican Americans, Native Americans vane avanoti macaucus meetings, avanenge vachisangana ivo vachiona kuti vangasimudzira bato ravo sei vanga kurudzira vanhu kuti vaende kunovhotera musangano wavo sei. Saka kune zviitiko zvakanyanya. Tozoona kuti izvo kana ava manheru aya atingati isusu ma-high-powered delegation ema-democrats, vakuru vakuru vemuma-democrats, ma-former presidents, ma-senators, and kana kuti ma-former democratic contenders aidawo kupinda, vanenge vachipa vachitaura vachaita ma-speeches awo anoita kuti asimudzire bato remadhemocrats, zvakafanana nekuti vaSanders vaBernie Sanders vachataurawo nhasi. Saka vanenge vachi encourage masupporters avo kuti ngatichiuyai tifambe pamwe chete navaBiden. Saka ndozvimwe zvinenge zvichiitika izvi. Vamwe vakaita sana President Barack Obama, ana President Bill Clinton, ana Mrs. Clinton, ana Mrs. Obama, Michelle Obama, vose ava vanhu vanenge vachitaura ipapo vachiita kusimudzira bato ravo kuitira kuyatingati motivate masupporters avo.
Kana convention msangano uyu mukuru wapera, chii chinenge choitwa manje?
Kana msangano uyu wapera, uchapera nechina. Wokupedzisira kutaura ndiva Biden. Dopa vanenge vachiti izvo I accept the nomination. Pano vanokupembera nokudi. Asi after that basa rochitanga, yatingati bokwinya maoko manje. Va Biden ne na Mike Harris avo vakasarudza kuti vachamhanya navo. Vanenge vakuchinda, usually vanoenda on the campaign trail. Vanenge vakuinda muma different states vachikambena. But nenyaya ye COVID hatisi kunyatsoziva kuti campaign vachadzifambisa sei, kuti inenge ichikova maspeech avanenge vachiita online here, kana ipapo hatisataona kuti zvakajeka sei, kuti vanenge vachizvifambisa sei.
Ava vange vari vanoongorora zvematongero enyika, Dr. Roderick Machekano, vari parunhare muWashington DC neStudio 7. Akanaka kambo kanobva kumuchakabvu Effort Mujuru magariro. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave 135,135. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nhasi vanotarisirwa kupa mhinduro yavo kugwaro rakanyorwa nemabhishopu ekereke yeCatholic. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupaizve dzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.